Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangala zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa tokune kuine mvura nekuine magetsi izvezvi kunoku kusatina mvura. Ndizvo zvavari kupromisa vanhu asiri izvo zvavari kuita.
Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena anosungwa nemapurisa muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva rechina nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete Zororo Makamba. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvisere. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvitatu, Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru gumi, ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu nezana, ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevasere vafa nechirwere ichi. Apo Zimbabwe yapinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, veruzhinji vari kutadza kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus dzakaita sekugara pedyo nepedyo kana kuti social distancing, sezvo vari kugara vachitsikirirana mumitsetse yekuchera mvura pazvibhorani pamwe nekutenga zvinhu zviri kushayikwa zvakaita sehupfu muzvitoro. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda pamwe nemapurisa akawanda ayo ari kuona kuti vanhu vatevedza mutemo kuti vagare kudzimba dzavo havanawo zvipfeko zvinovadzivirira kubva kucoronavirus zvakaita semamask. Pavakaparura chirongwa chekuti vanhu vagare kumba, mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende ichaona kuti vanhu vawaniswa mvura kuti vakwanise kugeza nekugara kudzimba dzavo kuti chirwere checoronavirus chisapararira. Asi mumwe mugari wemuHarare vaThompson Lizwe vanoti izvi handizvo zviri kuitika sezvo vanhu vari kuungana kuzvibhorani nekuti hakuna mvura iri kubuda mupombi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa tokune kuine mvura nekuine magetsi izvezvi kunoku kusatina mvura. Ndizvo zvavari kupromisa vanhu asiri izvo zvavari kuita.
Vamwewo vakawanda varatidza kusafara nekuti zvitoro zvikuru zvakabvurwa zvakaita seOK mumisha inogara vazhinji kune mitsetse yakakura sezvo vanhu vari kuda kutenga hupfu nechikafu. Panzvimbo idzi vanhu havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vanhu vanogona kutevedza mitemo yekudzivirira kupararira kwecoronavirus kana vakapiwa mvura mudzimba kuitira kuti vasanoungana kuzvibhorani.
Zvakatooma taitarisirawo kuti kubva pakataurwa nemukuru wenyika kuti 21 days the lockdown tichange tine mvura nemagetsi, but chiri kundishamisa ndechekuti hakuna mvura. Saka maoko acho tinogezonei. Zviri kutonetsa nenyaya ye COVID-19 pandemic. Kuti tinoipedza sei?
Asi mutauriri weHarare City Council vaMike Shideme vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yave kutora matanho ekupa vagari mvura pamwe nekuona kuti havaungani zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Dare iri rakati kanzuro yeHarare nehurumende kuburikidza nemapazi aro anoti remadhorobha nematunhu neremari anofanira kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena muguta reHarare panguva ino apo nyika iri kudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Izvozvi titori mubishi kuronga kuti mapurisa ekanzuro anga ari pazvibhorani zvose zvinoshanda muno muguta, uyezve tagara tine urongwa hwekuti mvura inge ichienda kuvanhu. Tine mabhauza atichaendesa nawo mvura kuvanhu, uyezve tiri kuedza pene pese patinokwanisa kuwedzera mvura yatinochenesa kuti inge ichienda kuvanhu. Uyezve tichange tichiudza vanhu kunzvimbo dzinenge dzichiuya mvura kuti uku ndiko kune mvura. Kana tichinge tazoita yatinoti pachirungu demand rotation management, tinenge tichiudza futi vagari kuti mvura kwenyu ichange ichiuya mazuva api.
Mutongo uyu wakapiwa zvichitevera chikumbiro cherimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, Recombined Harare Residents Association. Zvichakadai, mapurisa akawanda ayo ari kutenderera achiona kuti mitemo yekudzivirira coronavirus iri kutevedzwa here ari kuita izvi asina zvipfeko zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi. Mumwe mugari vemuHarare vaJeans Piri vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi hazvina kukodzera, vachiti mapurisa anofanirawo kuchengetedzwa kubva kucoronavirus.
Vasvika ivo havana kana protective clothing PPE iyoiya, apo ndo mapurisa chakuchengetedza mutemo. Vangoti munhu ngaamire emita apart, asi ivo havana, ndo vari kutozadza. Because pamwe abva kutaunduko vava nezvirori magumete vakazara vachitenderera kwabva pamwe ndokune COVID yacho iyoyo. Saka handichaziva kuti anospreada ndiani, ngavarambidzwa kufambawo futi ivo.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mukuru wemapurisa nehurumende vanokoshesa utano hwemapurisa uye vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti mapurisa achengetedzwe kubva kucoronavirus. Vati pane zvekuchengetedza mapurisa zvakaita semamask zvavakawana, asi vakati hazvina kukwanira mapurisa ese uye pane urongwa hwekuti mapurisa ese awane zvipfeko izvi nezvimwe zvekushandisa kuadzivirira kuti asabate coronavirus apo anenge ari pabasa. Vanyati vazivisawo kuti kusvika pari zvino vasunga vanhu 475 vakatyora mutemo welockdown. Vati vazhinji vavo vanhu vaivhura mabhawa kana kutengesa hwahwa zviri kunze kwemutemo. Veruzhinji vari kuchema-chemawo kuti vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvakanyanya panguva ino uye vanoda kuti hurumende irange vanhu ava. Zimbabwe yakaita chisungo chekuti vanhu vambogara kudzimba dzavo kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Coronavirus yauraya vanhu vanodarika zviuru 40 pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe. Munyika mune vanhu 291 nevana vakaongororwa kuti vane chirwere ichi, uye vanhu 256 vakawanikwa vasina chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Komisheni iyi inoti vanhu 194 nevana vanonzi vainge vaongororwa kusvika musi wa30 kurume vaive vashoma zvikuru pachitariswa zviuru zvevanhu zvakapinda munyika kubva pakatanga chirwere ichi. Mugwaro rayakaburitsa nechitatu, Zimbabwe Human Rights Commission inotiwo iri kukurudzira hurumende kuti ipe dzidziso pamusoro pecoronavirus mumitauro yakasiyana-siyana, kusanganisirawo mutauro wemaoko kana kuti sign language senzira yekuti veruzhinji vabatsirikane. Komisheni iyi inotiwo hurumende iri kunonoka kuita kuti kuongororwa kwevanhu kuti vane utachiwana here kana kuti kwete kuitwe matunhu ose emunyika, kwete kuti kungoitwa muHarare chete. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vaive mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti vanobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti vanhu vaongororwa vashoma kwazvo pachitariswa vanhu vanopinda munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tikatarisa vanhu vanofamba pazuva zvikuru vanopinda muZimbabwe nepamaboda edu paairport kunana Bedbridge kunana Chirundi kunana Nyamapanda nekunana Forbes Border Post tinotarisa kuti tichiona vanhu vanopinda vakawanda chaizvo. Saka hongu ndinobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti huwandu hwevanhu vari kuteswa kana kuti vakateswa nedenda iri hwakanyanya kushomeseka chaizvo kusvika pakuti tingati isusu Zimbabwe ine huwandu hwevanhu kushoma-shoma pane vabatwa nacho, vari kurwara nacho kana kuti vakatisiya. Saka hongu tinowirirana neZimbabwe Human Rights Commission pakuti huwandu hwevanhu ivavo vakapinda muno muZimbabwe nepamabhodha ipapapa hwakawanda. Tine kushomeka kwakawanda kwedenda iri muZimbabwe tichitarisa kupinda kwakaita vanhu muno muZimbabwe kumabhodha ese nepamaairport.
Tinonzwawo veZimbabwe Human Rights Commission vari kukurudzira kuti dai mitauro inoshandiswa mukushambadza nezvecoronavirus kana COVID-19 wawanzwa kusanganisirawo wemaoko wesign language kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunzwa nezvedenda iri. Zvinhu zvamungataurawo.
Ndinowirirana zvikuru neZimbabwe Human Rights Commission nenhau yokuti mitauro yacho inenge mishoma. Ndinofungirawo kuti inhau yokuti iyo hurumende pacha zvayo yanga isati yanyanya kuisa muono wayo pamalanguage akabuda muconstitution yekuti munhu wese ange achiwana mashoko kwakasiyana-siyana achishandisa mutauro waakasungunuka nawo. Saka vanga vasina kunyanya kuita pay attention kuzvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka iyi ichenjedzo kana kuti iyambiro iri kubva kuZimbabwe Human Rights Commission zvedwe ngatiwanikwei tichicherechedza zvinenge zvatawirirana muconstitution kuti mitauro yakasiyana-siyana icherechedzwe nekukasira nokuti pachasvika dambudziko rakafanana nairori.
Tingaona here hurumende ichitorawo kurudziro iri kupiwa iyi neZimbabwe Human Rights Commission?
Ipfungwa dzangu vakandemere kuti paitika chinhu ichi, paitika nhamo iyi, vakuru vanoti toita maonera pamwe chuma chemuzukuru. Saka kana zvauya zvakaita saizvozvizvi, mhuri yeZimbabwe, mapato akazvimirira akangofanana naZimbabwe Human Rights Commission vanokwanisa kupawo mujere hwavo kuhurumende kuti dai waro yakwanisa kutora nekukasira unjere ihwohwo kuitira kuti chinyi ramangwana redu rimire zvakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vakambowa mukuru weZim Rights vaok Machisa vachitaura vari parunhare vari mugweru. Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena asungwa nhasi muchinoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Asi hurumende yakazivisa kuti vatori venhau vachange vachibvumidzwa kuita basa ravo kunyange hazvo vachange vachishandisa makadhi avakapiwa gore rapera. Gweta raJena vakudzai Choga vanoti Jena atanga kusungirwa nyaya yekuti ari kushandisa kadhi regore rapera. Asi vati nyaya iyi yazochinjwa ava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct. Asi Jena ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika waPaul Nyati sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vachoga vanoti Jena aiswa mumaoko avo kuitira kuti azomiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naRaychoto weStudio 7.
VaJena vanga vari kuferefeta nyaya paroadblock yavanga vachiti papa nerunyere kupero kuti mapurisa vanga vari kutora mabribe kumamotorists ivanga vachifamba munguva dzakarambidzwa dzino dzeCOVID-19. Saka vari kuferefeta nawo kudaro vatadza kunzwisana nemapurisa awa anga achibvunza nezvemapepa awo ebasa. Ndobva vaenda navo kupolice station uko vazovatsanangurira nokuvaratidza mapepa acho. Mushure mokunge vakuda kuregedzwa kuti vaende vangozoshamisika vonzwa mapurisa ava kuvati matituka. Saka vakuchajwa nemhosva inonzi disorderly conduct. Taenda navo kudare Muscat but kwanga kakavharwa. Saka vazovaregedza vachiti mozodzoka mangwana toenda kudare. Saka vari kumiswa pamberi pedare redzimhosva nemhosva yedisorderly conduct yokuti vari kunzi vatuka mapurisa.
Ava vanga vari Gweta ranunura ijena vakudza ichoga vachitaura pamashoko avatumira Ray Choto weStudio 7. Nasi tirikuenderera mberi nehurukuro panyaya yegadziriro iri kuitwa munyika nemakanzuro nehurumende mukurwisa chirwere checoronavirus. MuAfrica, sangano reWorld Health Organization, WHO, riri kuyambirawo kuti hamuna michina yakakosha yekushandisa kana kuti maventilators. Chirwere ichi kana chanyatsokomba munhu anotadza kufema. WHO iri kukurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vazvipire kurwisa chirwere ichi. MuZimbabwe gadziriro iri kuenderera mberi sezvo zvipatara zvanga zvisina kumira zvakanaka zviri kugadziridzwa. Kanzuro yeHarare ichibatsirwa neChina uye mamwe makambani emunyika yave kupedza kugadzirisa chipatara cheWilkins Hospital icho changa chambovharwa. Hurumende ichishanda nekambani yeSakunda iri kugadzirisawo nzvimbo dzekurapira varwere kuSt. Anne's Hospital neRock Foundation Medical Facility iri kuMount Pleasant. Hurumende inoti yacherawo zvibhorani paparirenyatwa hospital. Asi matambudziko pakugadzirira pakati pehurumende nemakanzuru anonzi achiripo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC vanokutamburi nyoka uye Gweta vari nhengo yezano PF vatinomuda ishe chinyoka. Totanga kunzwa kubva kuna vachinyoka nezviri kuitwa nemakanzuru ari pasi peMDC kuti zvakakwana here.
Kune local government. Local government yakasiyana nekunotonga vachamisa. Local government inofola under Minister July Moyo. Ndivo vari kumanya-manya vachicoordinate maefforts local government. Zvinoshamisa kuti vanhu vanoti kana pane chinhu chavanoda kutsvaka mbiri vanotika ichisiri in charge. Kana papa kuti hatina mvura mumacity council kuti isu hatina kana power yatinayo hatina chatinacho. But anyway, chakakosha ndechekuda ndafara kuti vari kuda kusimbirira pashoko randataura kuti ngatiregei kutendekana mumwe. Patakamira apa pakaita. Ngatitsvake hakuna nyika kana imwe ichaita response iri 100% perfect. Because hakuna unoziva chigere ichi. We are learning as we go. Anditi, nyika dzose, they are learning as they go. Hakuna kana one yanga ine formula. Ende hakuna kana wani nefomu ya tigona kukopa. Pamwe pacha resheka, pamwe pacha itika zunzo kuti oti, meji dai tadai, but isusu, andiki. Katino kana kutia zandicho kuti the most important thing is to get people well. Wamunanga gwaka ita announcement last week wakatizo, magadari nda amire. Asipa na wichikoro, asini sasara netu hivi, gawarandu wa chinda kuchikoro. After 2 days, wakazoka, wakati, bodo, nisi jireanga isiri right. Zvikoro ngazvichivhagwa handimozviona zvinoreva kuti mutungamiri usina basa nokuti vanhu vanooti kofai mamafunge unongova focused on one thing kuti vanhu vanofanira kurarama ndozvatofanira kungoita iko zvinhu zvepoint scoring izvi zvokuti kune vakawana 2 million votes hazvina kana nebasa rose at this time zvatimbotangai tamboraramisa vanhu after zvapera ichi todiscasa kuti mavhoti aiva mangani hapana kana munhu one une basa nazvo zvokuti hazvirapi hazviporesi munhu kuti chanisa kuwana 2 million votes not one day hazvina basa ichi
vatamborinyoka vasimudza nyaya yemakanzuro vachiti vachamisa havanei nechekuita nemakanzuro ari pasi pavajuly Moyo umunoti kudii nemashoko aya
vachamisa vane chekuita nemakanzuro nekuti bato ravanotungamira ndo bato rakapuhwa chitanda nevanhu vezimbabwe kuti ritungamire makanzuro saka nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kuita ngobvunza kuti vakataura chokwadi here kana vakataura chokwadi ngazvipatara zvatiri kutaura izvi zvinoita 4 under macancels anotungamirwa neMDC nguva yatiriyo inei inguva yedisaster kana iri nguva yedisaster takadaka ndese kuti ngativei responsible semaleaders tichitaura chokwadi vachamisa vakataura chokwadi kuti hatine macases ara takanga vanzwikwa kuwilkins hospital and they turned out to be 2 cases saka hapana kuneba kwavanga vaita nyaya iripo ndeyekuti pamashoko edu atinotaura ngatiregei kuneba ngatitaure chokwadi tichiendesa nyika yedu pamberi zvinoita kuti senyika titonhodze masiri zevanhu nemamiriro akaita zvinhu nekuti tigadzirise nyaya yemamiriro akaita kuti tiende mberi senyika tichitarisana nedambudziko ratakatarisana naro savanhu vezimbabwe
vachinyoka makanzuro ari kukwanisa here kuti anyatsoita basa mambosimudza nyaya yemvura
chokutanga chandoda kutaura panyaya yemakanzuro ndechokuti izvo kana mushitera zvataugwa nababa ndozvinotaridza kuti vanhu havanyatsoziva Zimbabwe. Makanzuru ose anotongwa neMDC izvo ndonhema. Makanzuru omutown hozi akatogwa neMDC, but kune makanzuru mamwe azere kwedu mberi mbogwa kuna kana MDC kana imwe. Saka makanzuru akati wandei. Local government inorana ose makanzuru omumatown okumaruzevu. Iyo makanzuru omumatown anofanira kupa vanhu mvura, anofanira kukonekta svina, anofanira kudi. Haasi kuita mabasa, hatisi kuzviona. Mvura dzachona hapana, hatisi kuona refuse ichikonektiwa. Saka sokuona kwangu zvine machallenges. Saka izvokumira tichiti hai isusu ndisiri kurana zvizvizvi hazvina chazvinotibetsera. Chatinofanira kuita ndechekuti toita mushandira pamwe hurumende yavamunangagwa nemakanzuro ose anotungamirwa neMDC neanotungamirwa neZANU-PF togara pasi navadzirai mwoyo vanova ndivo vanorana local government nini kuti hurumende inogona kutibetsera sei. Sezvavanofanira kuita vanhu avo ivo vamakanzura.
Vatamborinyoka.
Chandida kungotaura ndoda kuti ndidzokere zvangu panyaya yatinayo mudariro. Apa ndanga ndichitaura ndichiedza kutaura nelocus standard kuti MDC takapuwawo chitsvambe nevana vezimbabwe titungamire makanzu. Saka tine kodzero yekutaura nezvekuitika muzvipatara
zveanda makanzu
notungamira. Asi ndanga ndidzokere zvangu kunyaya yeorin currency nemvura yanga achitaurwa. Chandinokumbidzirwa chinodiwa panguva ino ende vachamisa vangu vachitaura vaita press conference. Nyaya yakudiwa panguva yatasvika neyanga ine yekuti central government itaure neRBZ tione kuti pawanikwa here foreign currency kuti tiite tikwanise kuita procure mawater chemicals anotirisa mvura. Vachamisa vangu vachitoda zvaikwanisika tambokwanisa kana kutirisa mvura kuti vanhu vapuwe free water for the next 7 days. Nyaya iri kunoita ndeyekuti chenyika yedu mazuro atinoita tine dambudziko panyaya yeforeign currency. Saka papa aida kuti tiise musoro pamwe chete tione kuti pangawanikwa here foreign currency inoita kuti titiite mvura pawanikwa mawater chemicals kana tikatirisa mvura yedu tokwanisa kumbopa vanhu mvura mahara kuti tikwanise kuderedza genja yatasangana nayo nenyaya yechirwere ichi.
Valo kutamborinyoka ndiwo mutevedzeri wemutauriri webato reMDC. Manzwa kubva kugweta uye vari nhengo yeZANU-PF vatinomuda ishe Chinyoka. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munyori wenyaya pfupi wekukaroi David Murambwi anoti mabasa evanyori anofanirwa kupawo veruzhinji kuti vaite shungu dzekunyorawo mabhuku avo. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Murambwi anonyora mabhuku evana muririmi rweshona nechirungu. Kunyangwe hazvo Murambwi achinetseka pakufamba sezvo akaremara anoti izvi hazvimutadzisi kuita zvaanofarira kuita muupenyu hwake.
Ini ndiri handicapped maoko angu, ame paralyzed. Saka kunyora kwangu ndinonyora mbichana nerunyoro rwakashata. Saka kandanyora fungo yangu papepa ndopa mwana kuti achinyora manje zvinoverengwa nemunhu wose kuti pandinonotaipisa unotaipa azvanetseka kuti apa paida kunzi chii apa chii.
Murambwi anoti rwendo rwake semunyori rwakange rwakaoma.
Zvekunyora izvi zvaitanga ndiri grade 5 but nguva iyoyo zvei zvakaoma kuti bhuku rako republishi. Saka muna 2012 ndopandakautanga kunyora njiza inonzi self publishing. Yabva ipapo ndakaubatsirwa futi nekaucha fund that was 2014 ikandipaplishira mamwe mabhuku.
Murambwi anoti zvinyorwa zvake zvinobatsira kurodza pfungwa dzevana vanozviverenga.
Pekutanga vana vangu vaifanira kurava vachiti vakaona kana newspaper rakarasiwa vanotova murava. Saka zvakatipa shungu kuti ndinyore kumabhuku uto.
Murambwi anoti paainyora mabhuku ake aishorwa zvikuru nevanhu vachimuti munhu ane usimbe anongoda kugara ari pamba pasina zvaari kuita.
Vaishora vachiseka vachinditi kutamba nenguva ndihwo kunonzi usimbe. munhu mukuru ungaita zvetubhuku ichocho achikona kuenda kumunda. Saka ini handia kuzvitsvaka nekuti ndakazva kuti havazivi kukosha kwebhuku.
Murambwi anoyemurwa nemumwe munyori wechidiki asati ava nemabhuku akadhindwa, Brian Chiwanza.
Zvinyorwa zvine chirevo kunyanya. Chirevo chacho chiri pakuti muupenyu chipo hachina nguva, chipo hachina zera, ende chipo chinouya nenzira dzakasiyana. Kushingirira, kuzvipira, kusaneta uye kuramba uine tariro ndorumwe rwerutivi runoratidzwa nemabasa ababa David.
Mudzidzisi wekutorwa nekunyorwa kwenhau paHarare Polytechnic vaAdmaya Masuku vanoti Murambwi semunyori ane ruzivo mubasa rake anogona kuwana pundutso kubva kuzvinyorwa zvake sezvinongoitika kunyika dzakabudirira.
Vanofanira kutsvaka dzimwe nzira dzekuti mabhuku avo akwanise kuti atengeswe, kwete muno chete asi nyangwe kune dzimwe nyika, nokuti mabhuku ese anonyorwa anonakidza.
Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anoti Murambwi anofanirwa kuona kuti ashandisa madande mutande mukushambadza zvinyorwa zvake kuitira kuti zvizivikanwe nevamwe.
Mazuva ano ndinoona vanhu vakutozofamba mbiri nemukurumbira vazivikanwa kana kuti vanzwikwa nenyika kubudikidza nekuburitsa zvavainazvo paWhatsApp. Vamwe vanoenda paYouTube. Zvinhu izvozvo muchaona kuti hazvirambire ipapo. Kana zviri zvinhu zvinonakidza, zvinokwenya vanhu pari kuvavava, munoona zvatorwa zvabviswa apa zvaendeswa apa pasina nguva, vanhu vaakutobvunza naimi iyeyu munhu uyu anombowanika kupi.
Murambwi uyo ane vana vaviri anonyora zvinoyemurwa neveruzhinji kunyangwe asina kupedzisa zvidzidzo zvake zveordinary level nekuda kwekurwara. Muzvina fundo Rubi Magoshongwe vepa University of Zimbabwe vanoti kuva munhu anogona kunyora mabhuku anofarirwa neveruzhinji chipo chinoberekwa munhu anacho.
Wamataura David Murambwi hasi wekutanga. Ndoda kukupai muenzaniso zvakare wa Elias Machemedzi. Akanyora bhuku rinonzi Sarauga. Riri kutaura nezve mwana mubvandiripo. Maiwo zorwira kuti anga achizopinda pazvigaro zvienda zvakadaro. Chikonzero ndabata bhuku raElias Machemedzi Sarauga. Elias haana maolevo. Saka chandiri kutaura apa ngechekuti haisi certificate yeolevo. Kana certificate yeA level, kana certificate ipi hayo inopa munhu pundutso kana kupa munhu chimiro kuno kudepartment kwedu.
Murambwi ane nyaya pfupi gumi izo dzinosanganisira dzinoti Stung by Wasps ne I Had Followed. Dzimwe makumi maviri hadzisati dzadhindiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo pasi rose rakatarisana necoronavirus. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau weStudio 7 Nonorai Jena anosungwa nemapurisa muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amapolisa athona omunye lomunye kumele athenge elokishini ahlala kilo. Ikho ke lamhlanje kutshintshile abantu bagijinyiswa emadolobheni lapha bayachaywa.
Amapolisa lamasotsha abhagxabula abantu abahamba-hamba mahlayana edolobheni lakobulawayo kubotshwe abanye.
Sizenzani ngabo laba akudingeki ukuthi senze elutho ngabo ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba baqambana lo mama uMakhuphe sibafisela inhlanhla.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube uthi isinqumo somthethwandaba esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye mkhokheli webandla leli siyize. Kwele South Africa amakholwa athi ukukhonza esezindlini ngenxa yemigoqo yokungaphumi ezindlini kubafundise okunengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa lamasotsha lamuhla abikwa abebopha ababhodabhoda edolobheni lakobulawayo njalo echaya abanye ngesikhathi uhulumende enqume ukuba abantu behlale ezindlini wenzela kwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi edolobheni lakobulawayo uthele usithandekile mhlanga we Studio 7 ukuthi uzibonele ngawakhe lokhu kusenzakala.
Lamhlanje kulilanga lesine ele lockdown elizweni leZimbabwe, kobulawayo umumo utshintshile kancane. Sinanzelela ukuthi kulamasotsha lamapholisa abhodayo kobulawayo behamba ke ngama truck la esithi ngamaphuma bebhoda bebutha abantu bonke abababona behamba ngezinyawo babafaka ezimoteni babatshela ukuthi abafunakala edorobheni. Laba benza inkani sibabona begijinyiswa bechaywa. Amapholisa athi wona omunye lomunye kumele athenge elokishini ahlala kilo. Ikho ke lamhlanje kutshintshile abantu bagijinyiswa emadolobheni lapha bayachaywa. Bese kusithi ke ama-roadblocks la qhubeka ke elokhu ekhona egcwele. Bese kusithi ke imizila ebibonakala ngamalanga adlulileyo edolobheni iyehlukile lamhlanje. Kuyananzeleleka ukuthi izitolo eziningi, ngidlule esitolo esisemajamhlophe elisayithi supermarket enkulu, ngabona abantu belayinile kodwa ke lamhlanje kungcono batshiyelana ke isikhala esithile njengakhonokho kuthiwo ukuthi ke abangasondelelani eduze. Ngangena kobulawayo njalo ngabhoda ama-supermarket amathathu amakhulu, ngabona njalo belayina ngokunjalo phandle kabangeni phakathi bebaningi babe bengeniswa nje ngabalutshwane ngabalutshwane.
Manje abantu bathini ngakho konke lokhu okwenzakalayo? Sinanzelela ukuthi ensukwini ezedluleyo bekuthule.
Ngitheke ngikhuluma ke labanye obaba lapho ukuthi kathi kwenzakalani lamhlanje indaba ke amapholisa ekhanya ke echaya abantu esithi kabaphenduke babuyele emakhaya kwenzakalani. Kuphume imbono emibili. Umbono wokuqala ngokuthi funa uhulumende ubone abantu bengalandeli akuchiloyo ukuthi abantu bahlale emakhaya. Yikho ke sebethusela ukuthi babone ukuthi ke uhulumende ke khonoko akuchiloyo kafuna abantu ke bangena edolobheni ube umbono oqala lo umbono wesibili ophumule ngokuthi abantu bathi funa ukhona okwaziwa ngohulumende thina abantu singakabi kwazi ngokumemetheka kwalowo mkhuhlane we-COVID-19 ngoba uhulumende inani alitshiloyo ukuthi ngabantu asebebanjwe ngulowo mkhuhlane ilizwe lonke lezimbabwe jikelele bayisificaminwembili 8 ikanti-ke osowatshonayo omunye kodwa-ke ngendlela-ke kukhanya-ke amapholisa-ke esebenza ngakhona edolobheni-ke abantu bathi kungenzakala uhulumende usebonile ukuthi umkhuhlane lowo usumemetheka ngamandla yikho-ke sokuyimizamo yokuthi-ke abantu-ke batshelwe kumbe abantu kube le ndlela yokuthi-ke babiselwe emakhaya bangangena edolobheni yikho-ke namhlanje yumahluko okhona yena lowo lokuthi nje abantu-ke abasalayini kodwa-ke besondelelana eduze ikanti-ke ama-roadblocks lokhu ekhona emaningi uyamiswa ubuzwe ukuthi uyangaphi kumele ube lencwadi kumbe uhamba ngenyawo kumbe uhamba ngemota kumele ube lencwadi elotshwe lapho osebenza khona etshengisela ukuthi kumele ungene edolobheni kumele ube semsebenzini kumbe kumele njalo ube laincwadi ekuvumelayo ukuthi ubhodabhode lokhu esingathi thina ngama-ID emisebenzi etshiyeneyo yikho kukuvumelayo yikho kukunika imvumo yokuthi bakwekeleke udlule nxa ungelazo zona lezo zincwadi awudluli lamhlanje kuma-roadblocks lapho bakuphendukisa bakubiseleke emuva ikanti-ke abahambe ngezinyawo-ke bangena edolobheni bazithola-ke sebegijinyiswa-ke ngamapholisa bechaywa bengeniswa ezimoteni emaphumeni ukuthi bayevalelwa kumbe bayababisela sikwazi-ke ukuthi babathatha babasengaphi kodwa-ke nanzelele-ke amaphuma amabili-ke kobulawayo egcwalisa-ke abantu ebabutha-ke badobha bonke ababonakala behamba-ke ezitaladeni ikanti-ke abebengani balenhlanhla laba abahamba ngezimota nxa usudlulile eroadblock wangena edolobheni benanzelela ukuthi bekungabi lokuhlukuluzwa kuthile bebekwekela uhamba kodwa bezinyawo-ke yibo-ke besibabona-ke bedojwa kakhulu-ke ngamapholisa befakwa ezimoteni ikanti abanye sibabona betshaywa njalo
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi wakobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhonale kobulawayo lokhu sikudaba olufanayo amankampani ancedisa abantu bengafelwa asephatha zonke izidumbu zabantu njengababulewe ligcikwane le-coronavirus okutsho ukuthi abasemukeli lezi zidumbu ubathabile masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo
lokhu sekudale ukuba kumiswe ukuphiwa amabhasi kanye lokuzothatha isidumbu uma umufi ebhubhele ngekhaya ngaphandle kokuba abezempilakahle sebehlolile ukuba ubulewe yini njalo sebekhuthaze uzulu ukuba bangcwabe masinya izidumbu kungakedluli amahola angamashumi amabili lane umnumzana Effort Ncube ongunobhala we-National Consumer Rights Association uthi abantu bazahlangana lobunzima obukhulu ngoba iningi lizagcina lizigcinela izidumbu okwamalanga amaningi ngoba kusweleke abantu abangazuthatha
kutsho khona ukuthi kuzaba nzima kakhulu ebantwini bezimbabwe ngenxa yobuyanga obungaka abantu imali bazabe sebeyithethe ngaphi yokuthi kungcwatshwe ngosuku olulodwa umuntu ongabe eseshonile bazayithatha ngaphi imali yokubiza umuntu ozokhangelwa wezempilo uzathola ukuthi kuzabhadaliswa ukuthi kubuye umuntu azohlola ukuthi lo umufi ngabe ubulewe yini kulento eziningi okuza kusho ukuthi izikhathi eziningi uthole isidumbu sesihlezi endlini usuku lonke mbe ubusuku bonke kuthi uswelakale umuntu ongabuya kuqala kungakabuyi laba bomingcwabo
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Talent Zondo uthi ubona kungaqondanga ukuba wonke umuntu osedlulile aphathwe njengomuntu obulewe ligcikwane le-COVID-19
sengileminyaka kumbe more than 6 years contributor kunyaratho le ngibhadala every month kodwa namhlanje nxa kuyavuka kuthiwa nxa usufelwe sokumele ukuthi uzenzele konke sebekubisela imali yakho ngabe phela banginika imali yami yona leyo yokuqala ngabe ngizigcinela hhayi mkodwa lokho akukho fair sibili
umnumzana Melusi Ndlovu ongumhlali wakobulawayo uthi amakhampani okumele ancedise abantu bengafelwa akumelanga aphe umlando wonke kumuli zabafelweyo ngoba kungayisikho abakuvumelanayo ekuqaleni
kufanele ngabe kwakuvele kusenzakala njalo ukuthi abantu bethola amaphepha wesidumbu besithatha isidumbu besibeka masinyane kungela ukuthi babe lokhu bebanjelelwa ukuthi udokotela kakho lokhu lalokhuyana. Ngase sikhanela lalokho okwama-funeral parlor, mbona nithiwa kuyabe kuyinto esuka ibe unfair ebantwini abaye babakhuphe izimali. Kufanele ukuthi kube la lapha abantu abahlangana khona, hatshi ukuthi iphala ibaphosele wonke umsebenzi abantu.
Unkosikazi Beauty Ncube obhujelweyo izolo uthi baphakathi kobuhlungu obukhulu sebeze basebenzisa indlela zakudala ezokugcina umufi ngekhaya ngoba beswele ukuthi bamuse ngaphi.
Kubuhlungu kakhulu khathesi sibuthene ngekhaya, sasisezabeka ithebethebe sathela amanzi ukuthi sifake umufi engonakali ngapha sigijimisa ukuthi angazibonakala. Kubuhlungu kakhulu ngakulezinye indlela abazenzayo ukuthi lanxa bengasinike i-transport basigcinele umuntu wethu okwensuku zoneza. Esikufunayo ukuthi sincediswe umthwalo ube lula ngoba imali sibhadalile sikhangelele ukuthola usizo.
Unkosikazi Comfort Nare ukhanye evumelana lesinqumo esithethwe ngamakhampani ancedisa abafelweyo esithi bekufanele ukuthi inyathelo leli lithathwe ukuze kumiswe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Mina ngibona ukuba isinqumo leso sithethwa ngamaphala kuyisinqumo esiqondileyo nxa sikhangelane legcikwane leli le-COVID-19. Nxa abantu kungabe kulokho kusenziwa izinto njengenjayelo kutsho ukuthi omufi uyadlula ezandleni eziningi. Abantu abaningi bagcine bethola igcikwane leli mhlawumbe nxa kuyukuthi umufi ugcine ebhubha ngomkhuhlane lo. So ngibona ngani ukuthi abantu babeke masinyane abantu.
Ikhampani yenyarazo encedisa abafelweyo ikhiphe umbiko isazisa uZulu ukuthi amanyathelo la bawathethe ukuze bazivikele kugcikwane le-coronavirus. Babuye baxwayisa uZulu ukuba uma sekube lo monakalo umuntu engagcinwa isikhathi eside aphangise abekwe kungakaze kudlule ilanga elilodwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Welshman Ncube, uthi umnumzana Morgan Komiti lomnumzana Douglas Monzora sebezisusile kubandla le-MDC ngokusekela isinqumo somthwethandaba esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli webandla le-MDC hatshi uChamisa. Umthethwandaba we-Supreme Court unqume ngolwesibili ukuthi ukuthatha intambo kukaChamisa kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai kwakungekho emthethweni ngoba uMakhuphe nguye wayemele akhokhele ibandla andubana kuyiwe kumhlangano we-Congress. UMonzora lokomiti batshele intatheli zindaba ngemva kwesinqumo lesi ukuthi uChamisa kabasamnanzi njengomkhokheli wabo. Ngokunjalo uNcube uthi lokhu kutsho ukuthi ababili laba bahle baziphumela kubandla labo. UNcube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi isinqumo senkantolo lesi siyize nje njalo kasisoze siguqule lutho. Uthi labo abacabanga ukuthi iMDC sidilika bayazikhohlisa.
iMDC Alliance ibambene iqinile kakudlalwa ngayo. Kodwa ke phela i-political party yi-voluntary organization, ungena uphume ngesifiso sakho ngokufuna kwakho. Nxa ubaba uMonzora, ubaba uKomiti sebediniwe befuna ukuyaphumula lapha babona ngazani bangaphumula khona, kuyavunyelwa ukuphumula, vele kunjalo empini. Kodwa kayisikho kudabuka kwe-MDC lokho yikuthiya
kwa labo abafuna ukuchia. EMDC kaiso zidabuke ngoba EMDC ayisiyo bakhokheli. EMDC ngamalunga, ngabantu abangama member, ngabantu abavotela EMDC, the 2.6 million people abavotayo ngo-2018, unxa ufuna kulandela inombolo zeZEC, the 2.1 million, yibo abanikazi beMDC, bona beMDC Alliance kabadabukananga phakathi kulala basebesindwe ngamajogo badinwa. Bathi kungcono baye kudla imali yezano. Kuyavunyelwa. Nxa usulambile kunzima phela kulezi nsuku. Ungalamba uthi kungcono ngiyedinga ukudla. Uyahamba uyekudla. Ugcina abantu abakho. Kodwa istruggle yabantu beZimbabwe ayisozime ngenxa yendlala yakho.
Ukhona yini umhlangano eliuhlelileyo njengebandla ukuze likhulumisane ngalolu daba lokuthi uMonzora lonkomitshi lizabathathela amanyathelo bani?
Vele sihlala sihlangana kungayisikho ndaba yecorona leyi le-lockdown le-quarantine ezikhona. Vele sihlangana every 2 weeks njenge national council, every month njenge national executive le national council, every 3 months vele sihlala sihlangana. Kodwa lokhu isinqumo se Supreme Court kasidingi ukuthi sihlangane ngoba mhla ka 10 March sase sivele sikwazi ukuthi leso sinqumo sikhona ngoba abasuku bebunda ababe kuzanu labaphandle kwezanu abakujunta ababevele sebesitshelile ukuthi kulesinqumo esinjalo uMonzoro uzathengisa so, unkomitshi uzathengisa so. Sakhuluma ngakho kumhlangano ilanga lonke ukuthi sizayenzani. Yikho ke ukuba khona kwejudgment lokhu bese sivele sahlangana sakhuluma ngakho sabeka izinqumo mhla ka 10 March kudala khona le. Kakukho kunye okutsha okudingeka ukuthi sikuhlalele phansi ngoba bese sivele sikumelele sisithi sizabona madoda ngalelo langa ukuthi lizabe limi ngapi. Okokuthi sizenzani ngabo laba akudingeka ukuthi senze elutho ngabo ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba babambana lo mama uMakhuphe. Sibafisela inhlanhla khona ngale, sibafisela inhlanhla. Kodwa ukuhamba kwabo akusoze kumise isitimela senkululeko sesizalwane seZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Welshman Ncube, omunye wabasekeli baka mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo ekwaBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk siqhubeka sixoxa ngodaba lwe-coronavirus, igcikwane eselithwalise umhlaba wonke jikelele nzima.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo microwave, siqale ngakwele Melika. Amankampani enkundla zokwethulwa kwemibiko ebulenjini be-internet, i-Facebook le-Twitter, asebambeni kumizamo yokwehlisa imibiko yamanga ephathelane legciwane le-coronavirus. Amanye amakhosikazi akwele Somalia athi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kube luthuba elihle ngoba kuvimbe ukulethwa kwezidakamizwa esithiwa yi-cat esisetshenziswa kakhulu ngabobaba. Siphetheza kwamanye amazwe nakwele South Africa. Omunye ugogo wakwele South Africa oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithoba minwe mibili uthi kasoze ayekele umsebenzi wakhe wokuthengisa esitaladeni lanxa ilizwe livaliwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba efuna ukunakekela imuli yakhe. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hobe.
Inkokheli yebandla leZANU-PF ithi abantu abaningi balandela kahle uhlelo lokuhlala ezindlini okwamalanga angamajumi amabili lanye kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 48,200 emhlabeni wonke jikelele. Omele ibulili mwa West edalele parlamente ekubandlale zano PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uti ukusilela kwempahla okwenza abantu baphume ezindlini zabo kwenziwa ngabantu abathenga impahla enengi abayigcina ezindlini lokunye okufanayo
ukuthi kuswelakala izinto yebo kambe zingaswelakala ngenxa yokuthi angithi nxa ivele imisebenzi ingayenzakali ngendlela okumele kube kusenzakala ngakhona kuvele kukhangelelwe ukuthi kube lokuswelakala kwempahla ezithile kodwa hatshi angisoze ngiqamba amanga ngithi kuyezwakala kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba uhulumende wathi izitolo ezithengisa izinto ezifunwa ngabantu kazibe zivulile kodwa umkhuba wona lana wokuthi abantu bengezwa kuthiwa kuzavalwa bahambe bethenga okuningi bese beqeda beqedela abanye laba bamabhizimusi labo bese bekhuphula yiwo kodwa esiwubona uhlupha kakhulu emadolobheni
uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lolu emaphandleni
mina ngikhuluma kanje ngisekhaya ePlumtree ebulili maWest kuconstituency ngengabhoda ngisuka lapha ngadlula kubonobhemane omasendu ngaya kubokhame matiwaza ndolwane makhulela 1 sabasi kubathwa ngale phansi ngaya kumakhulela ngaya edupute ngaya kobhuthe ngaya kogwamagwama ngaya kohoki ngaya ezuzaphi ngaphenduka kukhame kathi sinsenyele kotokwana nginanzelele ukuthi impahla ezifunwa ngabantu zigcwele kakhulu impuphu le etholakala eZimbabwe leyenziwa phetheya kugcwele kakhulu abantu bazihambela emavinkilini bayethenga baphenduke njalo nje ngifike kondolwane ngathola kulayine izigubhu lapho kule shop khona everywhere kulayine izigubhu ezilama disinfectants lawana lama sanitizer abantu befunda ukuthi kugezwe izandla
kodwa unkosazana Thabita Khumalo okubandlale MDC uyakuphikisa lokhu esithi uhlelo lolu kaluthulwanga ngemfanelo
sikhuluma kunje nje abantu kabalamali sikhuluma kunje nje abantu kabala kudla sikhuluma kunje nje abantu abalamanzi izibhedlela sonke siyazi ukuthi akuse izibhedlela sokungamamotshari so inkinga esilayo ngeyokuthi lo mkhuhlane ungamemetheka ngendlela osumemetheke ngawo umhlaba wonke jikelele abantwana baseZimbabwe baqonda ngapi siya ngapi
uMakhumalo uthi inkokeli yebandla leZANU-PF ifuna ukuzivikela hathi uZulu weZimbabwe
sebethethe isibhedlela esasingesikakereke sebesilungisa ukuthi banelise ukuthi kwelatshwa abantu kambe shuwa inkokheli bani ehamba yethatha isibhedlela esavalwayo ntolontolo bechiya izibhedlela abazibulalayo bona ukuthi bathathe leyo mali bayengena ezibhedlela ezinkulu ezizancedisa abantu abaningi hatshihlekanyana lapo
lokhu kusekelwa ngumnumzana Chemist Ndlovu ohlala emajayimbe emadobho
fundiso iyasilela ngoba nxa ngikhangele ngiyabona ukuthi abantu abakwazi lutho ngalomkhuhlane njalo basakuthatha njengokuthi ha umkhuhlane nje njengomkhuhlane yonke abakho serious ngakho ngoba bengakabona okwenzakalayo so khanye ngani uhulumende bemele ukuthi ngabe uyakhipha abantu bezempilakahle bebhode ikakhulu emakhaya befundisa abantu ngalomkhuhlane ngoba abantu bakholwa ngokuthi sebeyibona into bengakayiboni so betshelwa ngomunye umuntu abakukholwa so bafuna ukuthi kube khona abazempilakahle bona abazabhoda befundisa abantu ngalomkhuhlane bengawukhangeleli khatshana njengokuthi kathisa abantu abaningi vele belokhu belala ukholo lokuthi ngento zamakhiwa ezibamba abantu abalezi mali eziningi laba abafundileyo abahamba emazweni njani njani
kulabantu abafika phose ichumi abalomkhuhlane lo kwele Zimbabwe omunye wabo uselamaviki amabili wabhubha ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokips Dube.
Kwele South Africa sokuphele iviki egcweleyo kungaphunywa ezindlini ngenxa yegcikwane lecoronavirus kodwa ke amanye amakholwa eZimbabwe osekule viki yonke bengayi ezinkonzweni lasemthandazweni yaphakathi kweviki athi ukukhonza ezindlini sokubafundise okunenge okuhle uBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
from midnight on Thursday, 26th March, until midnight, Thursday, 16th of April.
You must stay at home. That's all. If your friends ask you to meet, you should say no.
COVID-19 is now upon us.
Lingene ngesivuvu igciwane le-coronavirus lamisa kukhwimilili amabhizimusi imidlalo ngitsho lezenkonzo. Iningi lamakholwa adabuka eZimbabwe ahlala eJohannesburg bazithole sokufanele bakhonzele ezindlini ngesabatha ngesonto kanye lemthandazweni yaphakathi kweviki. Kodwa kumfundisi Thobani Sibanda kulintshumayelo uthi isikhathi sokuthi amaKristu angesabi.
Okusenza sibe lesibindi yikuthi othayela libhasi ngubaba. Our father is the driver. Never mind the rocky way. As long as it is it is not home. God has never promised us a safe flight on this planet Earth, but he has promised us a safe landing in heaven.
Amen. Iningi lamakholwa eZimbabwe athi selithole indlela zokwenza kubusise kukhonzela ezindlini. Unkosikazi Sanele Gwebu uthi lalabo oselokhu bakhonzayo bengaliphiwa ithuba lokuhlambulula ezinkonzweni emakhaya sebedumisa uMveli Ngqangi bekhululekile.
Iunity nothando luyakhula kufamily compared to a church sometimes. Uyahlala umnyaka wonke ungaphathangisa kasikhulu, uyahlala umnyaka wonke ungakhomentanga, but as a family sisodwa, we do everything.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Brighton Dube ebandla lamasabatha uthi sebesebenzisa ithuba lokukhonza emakhaya ukuthi bazwisise iBhayibheli ngokuphindiweyo.
Uyaba lesikhathi sokufunda iBhayibheli ulizwisise. You can go verse to verse than ulabantu abaningi or you say check sometimes ezinye izifundo ziyadlula kuphela because kuya kungafika sikhathi.
Umnumzana Meluleke Mabuza layo khonza kwelinye ibandla lamasabatha eJohannesburg uthi ebandleni labo amalunga wonke ayaphiwa uhlelo okufanele balulandele masabatha wonke nxa bekhonza ezindlini.
Siqala nge-prayer band ekuseni ngesikhathi esibekwe libandla, sibuye kusaba sikulu, siye ku-divine service, siye elantshini, singene ezifundweni zemini. Ntambama ilanga litshona sibe le-vespers, siqhuba kuhle kakhulu, siyakhonza.
Unkosazana sehlule moyo ukhuthaza amakholwa ukuthi balisebenzise ngamandla lelithuba lokukhonzela ezindlini.
UJehova usisusile emsindweni esiyejwayele ukuba phakathi kwa ukuze simuzwe ekhuluma kithi. Ngakho asithandazenini sifunde sibe lamathuba amahle ukuthi sikhulumisane loJehova. Yena esekhaya ezulwini uza kusiza abe senzela kahle.
Umnumzana Cowboy Phiri uthi njengamakholwa balemukela inyathelo likahulumende lokwenqabela ukubuthana kwabantu ngoba bekuza kubalula ukuthi leli gciwane lithelelwane ngabantu abaningi ezinkonzweni.
This was the only logical thing that they could have done to save lives. Wenze into eright ukuthi avimbe ukuhlangana kwabantu abaningi ezindaweni ezihlukeneyo.
Iningi lamakholwa lithi lisaselethemba lokuthi uNkulunkulu uza sedlulisa lesi sifo baphinde balithole njalo ithuba lokuyakhonza ezinkonzweni zabo bendawonye. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa lamasotsha abhaqabula abantu abahamba mahlayana edolobheni lakobulawayo kubotshwe abanye abanengi. Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube uthi isinqumo somthethwandaba isokuthi uChamisa kayisuye mkhokheli webandla leli siyize. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.